nasi towa ndo musi wa kurwa musika utenga kodi waunenge auction zvinhu pa auction floor imwe chete zvichinjarimwa pagorera gorera pera yakaitwa kune auction floor zvisiya yaitwa kuboka uko ndokunenge kuna guest of honor ndokune ma captain of industry saka ndokunotangwa ikoko then vanhu vosiyo vachienderera mberi saka kune zvaitikawo yatanga kuitwa auction iyeye mberi rokutanga raita $2.50 per kg mamwe anga arikuzodadara kuti mamwe azotinyanya kudzika mutengo ndokubva varimi vashatirwa nazvo ndokubva vapopota vachirambidza kuti misoro yacho ingaitirwa kuenderera mberi maauction maviri aya mafloors maviri aya vatangawo futi nhasi vanga vachizotanga kuma10 kwaifanira kutangwa ndokuguda vakasakwanisa kutanga kwacho kwazvabvhurwa pamutemo kusati kwatangwa uko asatanzwa kuti kwakwacho uko zvazofamba sei asi uku yeshuwa paita mhirizhonga yekuti varimi havana kuzosara nemamwe mapuraizi anga akudaidzirwa
ndiani anoisa mutengo unenge uchitengwa nawo fodya murimi ane mukana here wekutaura kuti ari kutarisira mari yakati pakg
paauction pane vanoshambadza kune vanotenga pane greda fodya inopinda yakagredwa inekutswa magreda ayo mushambadzi achishambadza vanotenga vachisumudza maoko kuti ida ida kana vakakwikwidzanawo mutengo wokwira pakashaya nekwikwidza uyo anoshambadza anoramba achidzikira kusvikira awana munhu abvuma mutengo iwoyo
saka pazokwanisa here kunge pachitauriranwa kuti kutengeswa kwefodya uku kuenderere mberi
kutengeswa kwefodya hakutogumiri kuchaendera mberi asi nhasi semusi vanhu ndopa pakaunganwa zvikuru nokuti ndopanga pachiitwa inonzi official opening kuvhurwa zviri pamutemo naminista vanga varipo ndosaka paa pakawanda vanhu fodya haingamiri hayo asi kutoti isichovamiriri varimi tida kuzonzwawo neve bazi redu rinoona naizvozvo rezitobva kuindustry marketing board kuti vatiudze kuti ko iyo fodya iyi yazoita mutengo wayaisa kudzika iyi yakamira seubodi ndonyanzi redi tikazva kuti zvakamira sei ndeita akuziva zvokutaura kana zvanhu vatingape kuvarimi.